Vakasano bata chinzvimbo chasachigarwe wange amai Juliana Muswen vaEdward Tome nevamwe vavo vaudza komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemigodhi kuti vanhu vakaita savaShepherd Tundia vari kupindira mashandiro ekambani iyi zvekuti pane imwe nguva vakatombodzora kubasa vamwe vashandi vainge vadzingwa basa neboard. Vati chinoshamisa ndechekuti vaTundia vanopindira mashandiro ekambani iyi uye vanoudza board kuti vanodzivana nemutungamiri wenyika pamwe negurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando. Amai Muswe vati semuenzaniso mushure mokunge vamisa mukuru anoona nezvemari mukambani iyi nekuda kweuori vatawanda marapira, vaTundia vakavaudza kuti vavadzorere pabasa nekuti ndizvo zvaidiwa navaChitando. Vati pavakaramba kuita izvi vakabva vafonerwa navaTundia vachinzi vauye kuState House kuHarare.
So he said, you are wanted, you must come at 10 o'clock at the State House. So then I was...
vaTundia vakandifonera vachikuti uye kuState House. Ndikavabvunza kuti kuzodii, vakatita handina president kukufonerei. Saka takazoenda kuState House musi waitevera.
Can I bring along a director and the company secretary?
Vati pavakasvika kuState House havana kuona mutungamiri wenyika asi vakaona mumwe mukuru weko anonzi vatapumanei akavaudza kuti bhodhi ravo rishande navaTundia zvakanaka. Amai Muswe vakati vakashamisikawo kuti pavakazokokwa kumahofisi egurukota rezvemugodhi vaTundia vaiveko kuhofisi ikoko.
So when I went inside the minister's office, I found the minister there and Shepherd there.
Pandakapinda muhofisi maminista ndakawana vaTundia varimo uye vakati ndivo vaizotaura uye painge pasina mubvunzo nekuti vainge vatobvumirana naminista zvesuwa minista havana chavakataura.
And if I talk you don't have to ask because what I'm going to say is what we have agreed with the minister.
Vati zvechokwadi vaChitando havana kutaura. Vati kubvira musi uyu vaTundia vakatanga kuita madiro aJorjina mukambani yeHwange. Zvichakadai vaTome vaudzawo komiti iyi kuti zviri kubuda muongoro yeforensic audit zvinoratidza kuti mukambani iyi mune uori hunotyisa. Vati mamiriyoni nemamiriyoni emadhora akabiwa uye vachatozoziva uwandi hwavo kana ongororo iyi yapera. Vati vakuru vakuru vekambani iyi vaitengesa marasha vasingabhadhari makambani avaipa basa nevashandi. Izvo zvakazoita kuti madzimai evashandi aratidzire kwenguva yakareba gore rapfuura. Vati pavakatanga kugadzirisa nyaya iyi nekumisa vakuru vakuru vekambani basa ndipo pakatanga kuvhundutsirwa board nevamwe vashandi muhurumende. VaTome vaudzawo komiti iyi kuti danho rakatorwa nehurumende rekumudziridza kambani yeHwange riri kunze kwemutemo sezvo rakaitwa pasina kutaurwa nevamwe varidzi vekambani iyi. Vati pane humwe urongwa hwakaitwa nedare repamusoro hwokuita izvi. Vazivisawo kuti munyoro wekambani iyi vaAlan Masia vamiswa basa nemunhu akanzi nehurumende atungamire basa rekumudziridza kambani iyi. VaTome vati mamwe makambani ane zvikamu mukambani iyi ari kubvunza board kuti sei danho iri rakaitwa vasina kubvunzwa zvekuti zvari kutosvibisa chimiro chenyika.
So we have got a double-edged sword there. In that one, the Zimbabwe Stock Exchange is on our neck to say how did this happen before he informed us, the investors, because they had taken a position on information which you did not provide.
Hurumende ine zvikamu makumi matatu nezvisere uye ndiyo ine zvikamu zvakawanda kudarika mamwe makambani nevanhuwo zvavo vanodarika zviuru zvina. Mamwe makambani ari muHwange ari kunyika dzakaita seSouth Africa, Britain nedzimwe nyika. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemigodhi vaTemba Muliswa vati vaChitando vaTundia pamwe navese vane chekuita nenyaya yeHwange vachakokwawo kuzopa humbowo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.